chokutanganisa kuti kudyidzana kwenyika mbiri hakupadzwe nemakuwa. Makuwa angangovhiringa mafungiro, asi hurumende dzenyika idzi dzinongotaura chete izvi kana kuti kutora matanho kana vachinge vataurirana pake zvavo, vatedzera yatinoti protocol yekuti gurukota rezvekunze kweZambia nereZimbabwe vanogara pamwe chete vagotaura. Tinoziva kuti Zambia yakadaidza mumiriri weZimbabwe muZambia kuti atsanangure zvakaitika. Saka panyaya yese iyi Zambia yakaongororawo, iri kuongororawo ichaona kuti aiwa hapana nyaya. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe hapana pavakatadza, vakataura chokwadi kuti mapiro ari kuitwa rubatsiro kuZambia kuri kusiya Zimbabwe yava pasi munyaya dzekubudirira kwenyika nematongerwo enyika, munyaya dzemauto, munyaya dzekurima nezvese. Because kana tiri panzvimbo yakafanana, mumwe akapiwa gege ende kapiwa badza, ane gege anorima munda mukuru kupfuura ane badza. Isiri kuti America inotibatsirawo yende zee, asi vari kutipa badza, vamwe vedu vari kupiwa matractor. Saka hatizorimirana nevamwe vedu, zoreva kuti tinenge taavashandi, taakushandira vamwe vedu nekuti vanenge vari kurima zviri pamusoro kupfuura marimiro edu. Ndo zvaingotaura vamunanga kuti aiwa hatityiswa pamwe chete, tiri paground but hatisi pasame level. Saka tibatsire utienzani tikuriritira mhuri dzedu dzakaenzana.
Ndinotenda
Zimbabwe haina chayakataura chinganzi chakauraya ukama neZambia.
Etinzwe kuna vadzokora, munoti vadzokora nenyaya iyi nemashoko ari kutaurwa naDr Mavaza.
Dr Mavaza hapana chavataura nhasi. Muri kuvanzwa vari kudzamba dzamba, vari kubvunda bvunda nekuti vari kuziva kuti mukuru wavo akakanya, mukuru wavo akakanganisa ukama hweZambia neweZimbabwe. Kana uchienda kunopema, kwaunoenda kunopema, usaite makuwa, usataure dzimwe nyika. Taura nyika yako, wokumbira zvauda kukumbira, wopiwa wakanyarara, kwete zvekuti unotanga kureva dzimwe nyika. Kana iwo vekuRussia vakatorohwa nehana kuti ko mukuru uyu ari kuita sei chaizvo chaizvo. Ndosaka makaona audio yakabuda. Kana isina kuburitswa nevanhu vekuRussia, yakaburitswa nani? Zvanga zvekutoti vanyadzise mukuru uyu nekuti zvavaitaura zvanga zvisina njere. Nekuti Zambia iri kupiwa rubatsiro neAmerica, Zimbabwe iri kupiwawo rubatsiro neAmerica. Mari dzacho dzakada kufanana. In the past 20 years Zambia yakapiwa 4.2 billion, Zimbabwe ikapiwa 4 billion. Saka musiyano wacho chaiwo chaiwo hapana. Gore rakapera takaona China isusu ichipa military equipment kuZimbabwe iri worth millions of dollars. Hatina kumbonzwa Zambia ichichema-chema kuti Zimbabwe yazopirwei military equipment yakuda kuuya kwatiri kuzotirwisa. Pavakazonyanya kunyadzisa nekukanganisa mukuru wenyika pakuti Zambia iri kuda kurwisa Zimbabwe, hakuna nhema dzakadaro. Uyewo zvakaonekwa kuti inhema kuti America iri kuda kuvaka military base. America tinoziva tese kuti inotori nemilitary base rayo muBotswana kutebe paswe uko. Saka vamavaza vakauya pano vachitaura kuti zvakaitwa navamunangagwa hazvikanganise ukama, inhema chaidzo.
Dr Mavaza, matimi vamunangagwa vaingotaurirawo kusaenzaniswa kwemikana kuri kuitwa neAmerica. Vakadii kungoenda kuAmerica kunonyunyuta pane kutaurirawo munhu asinganyatsodyidzanawo zvakare futi neAmerica?
Kuenda kuAmerica kunotaura nayo chinhu changa chakatiomei. Tichiziva kuti America yakarova vamunangagwa nezvirango zveupfumi nezvirango zvekufamba. Saka hatidyidzane kusvika ipapo, ende havana kunyeba kuti America iri kupa Zambia mari yakawandisa. Zvatingoreva ndo zvekuti mukapa vana vairi, mumwe womupa banga, mumwe womupa chikafu, kunoreva kuti uyo ane banga anogona kurishandisa kuti abvutire wamupa chikafu chaanacho. Saka America zvairi kuita iri kukonzera yatinoti muparanzongo, ndiyo honzeri yekuda kuti kuve ne dzonga mupopo tobata wabata kuchamhembe kweAfrica, kwatingati kuSouthern Africa.
Vadzokora, tiri kuona kuti Zambia haina kuda kufukura hapwa nekurova bembera sezvakaitwa navamunangagwa. Zvii zvingadzidziswawo Zimbabwe kubva pachiitiko ichochi?
Aiwa, zvidzidzo zviripo chaizvo kuti kana uri mukuru wenyika dzidza kuremekedza ukama huri pavavakidzani. Mukatarisa Zimbabwe neZambia takabva kure zvakanyanyisa, tanga tiri mufederation tiri pamwe chete tichisanda pamwe chete. Hurumende dzana vamugabe nevamwe dzakauya dzikashandidzana neZambia tichionana sevavakidzani. asi tiri kuona kuti vamunangagwa zvavakuita izvi zvazvekuda kuunza kutosorana pakati pezambia nezimbabwe zvavari kutaura vamavaza ndezvekunyepa kuti zambia irihekte kubva kune zvinenge zvichitaurwa mumapepa kana kuti zvinenge zvichitaurwa pasocial media yakatoita press conference vahichilema vakatoita press conference kureva kuti zvakatovabata-bata senyika kuti ko mukuru wezimbabwe ari kureverei nhema dzakadaro ari kufambirei achitaura zvinhu zvinosvodesa kudaro saka pavari ipapa pavamavaza naivo vashava vaifanira kunge vachitokumbira ruregerero ndozvinoita nyika ine hunhu dai takatoona maheadlines akatonyorwa kuti zimbabwe apologize to zambia zimbabwe yakumbira ruregerero kuzambia hatisati tazviona izvozvo asi ndinodavira kuti vashava havachaita zviri kuitwa navamavaza pano vachaenda vachinogwadama vachikumbira ruregerero
Dr. Mavaza tiri kuona kuti zimbabwe muna august ndo inenge yakutora chigaro chesadic vamwe vava kutarisira kuti zvese zvichange zvinenge zvichiitwa nezimbabwe zvinenge zvichimakirira kana kusiya kunze zambia sezvo vamunangagwa varakidza kuti hapana ropa rakanaka apo munoti
vamunangagwa munhu ane kutonga kwejekerere ane gutsa ruzhinji haana vaanomaka vanonzwisisa kuti politics politics upenyu upenyu kana vachinge vaita iyo sachigaro webato resadhiki sadhiki haishandiswe kugadzirisa ruvengo kana kugadzirisa hondo dzepi pakati pedzimwe nyika sadhiki inoshandiswa kubatanidza nyika dzese dzemusouthern africa saka vamunangagwa vanogona kubatanidza sezvavakaita muzimbabwe vakabatanidza mapato ese vanga vasingadi kubatana nevamwe vakatiza mapato avo vakasara vakauya tikabatana tiri kufamba nyika iri kufamba muchaona america nedzimwe nyika dzaakutema urango vakawandisa hwekutengesa mafuta nekuti vari kuda kungobvisa hurumende iripo vaise hurumende zvimukasungata vatiri kuramba kuti hazvise zvakaitika
vadzokora
zvinotokatyamadza nekunyadzisa zvinoitwa navamavaza nezanu p f zambia yakatotsamwa havasi vahichilema vega vakatotsamwa chero mukataura izvozvi nevagari vemuzambia vana vemuzambia vari kutsamwa zvikuru uye vamwe vacho vari kutotaura kuti vahichirema vaende kuzimbabwe kuchimusangano chavo chesadhaki icho ndofunga vanenge vachitotya chero ini ndototi vanofanira kutovhunduka nekuti handifunge kuti vanenge vari safe muzimbabwe iri kutaura kuti vari kudyidzana neamerica zvakanyanyisa varoda kurwisa zimbabwe dai ndanga ndirini ndaitoti vahichilema vaboikote vasaende kuchimusangano ichocho chesadhaki nekuti mashoko akaturwa navamunangagwa mashoko anotyisa.